Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Friday, March the 26th, 2021. I am Thungamile Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic, which is currently ravaging the whole world, including Zimbabwe, where we've seen the second phase of the Sinopharm COVID-19 vaccine from China taking place. We saw President Emmerson Mnangagwa getting his first jab this week in Tunga.
Indeed, Mav. Let's look at the statistics. According to the Ministry of Health, Zimbabwe has seen 36,778 COVID-19 infections since the outbreak of the pandemic last year. And also 1,518 people have since died. But there is some good news, because we have 34,555 people who have recovered from this deadly pandemic. And looking at yesterday, we had 29 COVID-19 infections and just 2 deaths, Marv.
Yes, sir, that is good news, and Tunga, coming at a time, as we said, that we've seen the second phase of the COVID-19 vaccination program taking place in Zimbabwe. So we're going to be looking at some of those issues, including what happened today, where we saw the president meeting with some of the church people and pastors to bless the country, I think they said today in Tunga.
Looking at the global picture, we have 125 million people who have been infected with COVID to date. And unfortunately, for 2.7 million of them, they have died. Looking at the vaccinations in Zimbabwe, uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luqale ngenyanga edluleyo. Izolo kuhlatshwe abantu abangu 5488 behlatshwa ijekiseni yabo yakuqala esingathi first dose. Kwathi abahlatshwe ijekiseni yesibili second dose babe yi 1606. Lokho kukhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni yesibili bonke laya ku 4095. Kwathi asebehlatshwe eyakuqala kuphela ngokutsho kweMinistry of Health njalo sebengu 54,892. And ifika yayizolo laba bangu 5488 abahlatshiweyo, labangu abahlatshwe ijekiseni yakuqala, labangu 1606 abahlatshwe esibili. Those are impressive figures comparing to what has been happening in the last few days, whereby we've been seeing just around 400 or 500 people being vaccinated ngelanga, Marv.
Aiwa, kunewa vachango vakupinda mchirongwa, tinokuchinga midza ine mufaro, nasi semusuwe chishanu kudai, musuwa March 26, 2021, tukutepenyura ndiri mu Washington DC, ndiri kumba pamusoro pedenda re-COVID-19. Sensa isusu likubuda parishu ino kubazi reshe utano. Rinotaura iwo kuti pane vanhu vashaya kubva kuchirwere che COVID-19 munyika. Vanosvika iwo 1,518 parishu ino. Tombotarisa zvakare kuti pama cases aripo kubvira denda iri ratanga varipa 36,778. Asi, pane zvakare zvirikubudawo zvinofadza kuti pane vamwe vakabatwa nedenda iri vakakwanisa kurikunda vanosvika ivo 34,555. Totarisa zvakare kuti pari zvino vari kutorarama nedenda iri vari pa705. Izvi zviri kutaurwa nebazi rezveutano. Totarisa zvakare kuti nyika yeZimbabwe yakatanga chirongwa chesecond phase chekubaya vanhu nhomba yeSinopharm inobva kuChina. Pari zvino vanhu vawanikwa vachitora nhomba yavo yekutanga vanosvika iwo pa5488. tozotarisa zvakare pa first dose vanhu vese vakatora first dose pari zvino vasvika ivo pa 54,892 tichitarisa pane first dose pane vanhu vakatora iyi pa second dose tinotarisa isu kuti pane vanhu 4,095 vatora nhomba iyi saka tinofara ntunga nekuti tine vamwe vatinavo pachirongwa chanhasi vawanikwa ivo vachitotora nhomba yavo yechipiri iyo iyo sign of fine vanoitwa ivo vaitai rusike vari pano munyarikano wedu saka tichaenda kwavari tichinzwawo kuti zviri kufamba sei tisakanganwe zvakare kuti pane zvimwe zvanga zviri kuitika munyika muzuva ranhasi taona isu mutungamiri wenyika vachisangana ivo nezvemakereke vanoita nezvemakereke vachitaura ivo pamusoro peyavanga vari kuti thanksgiving yekutaura kuti kutenda nezviri kuitika munyika saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo tisingakanganwi zvakare ntunga kuti vaimbova mutungamiri wenyika yetanzania vajohn magufuli avo vakashaya vawanikwa vachiradzikwa muzuva ranhasi mutunga
yebo ngokutsho njengokutsho ukamafelasi sile ngcweti kwezempilakahle lamhlanje kuhlelo umnumzana iTairo Sike ongu-director kumbe umqondisi wenhlanganiso ye-community working group on health. Mr. Sike, good evening and welcome.
Good evening, Tunga, and good evening also to Sister Marvelous.
Thank you so much for joining us. We understand you took your second dose today. How was it like?
Yes, today I was due to get my second dose of the Sinopharm vaccine. And this morning, I think around 9, I went to Wilkins Hospital, where I also got my initial dose about 3 weeks ago. But unlike the first time when I went to get my initial dose. Today, Wilkins Hospital was overwhelmed. It was a hive of activity. The numbers of people that were waiting to get vaccinated was very impressive and quite encouraging, as these were some of the issues that we have been raising to say the uptake was generally low. So the first time when I went, I think it only took me less than 5 minutes to get all my details taken down and also to get my dose of the COVID-19 vaccine. But today, because of the long queues that were there, I had to spend almost an hour for me to get my chain and get vaccinated. So there was a huge marked difference from 3 weeks ago. I remember even when I had my jab 3 weeks ago, I had to wait almost 30 minutes seated in my car, and there were no clients coming, you know, to get vaccinated. But today it was really overwhelming. The whole of Wilkins was overflowing with people willing, you know, to take the vaccine.
And why do you think this is so?
I think there are a number of factors. We are all aware that initially there was an information gap, and because of the information gap, there was then a lot of misinformation, disinformation, which I think to a greater extent resulted with the, you know, vaccine hesitance that we have been seeing, even from the frontline health workers. I'm sure you're aware that initially we were hoping to get at least 100,000 frontline health workers vaccinated. But by the time the frontline health workers get their 10, I think we had less than 40,000 who came forward to get vaccinated. So the issue of information gap also exists within the frontline health workers. But looking at the sudden, you know, increase in the number of people coming, you know, to get vaccinated. I think number one, it's the issue of confidence and trust. And when the president himself took up the vaccine, I think in a way it also enhanced, you know, the trust and confidence of the general public. I'm sure people were now saying if the president can take up the vaccine, then it shows that the vaccine must be safe and the efficacy must also be acceptable. So as a result, that alone of having the president being openly vaccinated, I think it sent a very positive message to the general public. And then the second one, which I also feel may be the reason why there's a sudden surge, is that, you know, Zimbabweans, somehow they are very kind of suspicious of any process. So it may mean that some people were waiting to see if those that had been initially vaccinated were going to present with any, you know, adverse, you know, side effects. And they wanted to test that, you know, using their fellow citizens who had, you know, come forward to get vaccinated. And now that it's almost 4 weeks and a lot of people have now taken up, you know, their first and second dose without any, you know, adverse effects. So I think that alone was also another motivation factor for the people to now start coming forward, having realized that there were no major side effects to those that took up the vaccine.
Uh-huh. Thank you there, Mr. Rusike. And please do stay on the line. Limzwile lapho ubaba Itai Rusike, ngwenhlanganiso ye Community Working Group on Health. Ingcweti kwezempilakahle obekhuluma ukuthi hayi. Yebo uhlatshiwe ijekiseni yesibili lamhlanje uhambe Wilkins clinic eHarare wathola kuphithizela mpela kugcwele abantu compared to as ehlatshwe ijekiseni yakuqala 3 weeks ago. Uthi wafika khonapho kuqala uzange kuthathe 5 minutes ngoba kwakungelabantu abantu besayesaba besathikaza. Kodwa lamhlanje uthi hayi bebegcwele abantu mpela. Ngimbuzile ukuthi kungani ngokubona kwakhe abantu sebengani baza phambili ngobunengi. Uthi hayi mhlawumbe kulezi zathu ezitshiyeneyo ezigoqele sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uhlatshiwe la ijekiseni ngolwesithathu eVictoria Falls. Simbone ebambana la bamabandla ezombusazwe amancane afana labo Monzora labanye Olinda Masarira behlantshwa emphakathini. Uthi ngokunjalo ukuhlatshwa kukaMnangagwa labanye emphakathini kungaba kuyikho okunye kwezinto ezifake uZulu isibindi ukuthi aze phambili. Mafu
tinofara kuti tavawana varusike uyezve tinoda kunzwa kwavari kuti zvafamba sei apo vawanikwa vachitora nhomba yavo yechipiri. Anokuti tinoona kuti panguva inoyi tiri kuona vanhu vakati one day vanenge vaakuenda kunotora nhomba idzi vari kuona sei zviri kufamba zvakadai.
Ini ndiri mumwe wevanhu vakatanga kuenda kunobayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 apo pakatanga chirongwa chakange chakanangana nevashanyi vezveutano nevekumapurisa masoja nemamwe atingati masecurity forces zvichisanganisirawo nevatori venhau nevekumaimmigration. Avo ndivo vakanga vachinzi mafrontline health workers sezvo ini ndichishandawo zvekare necommunity mumabasa edu atinoita ndakaona zvakakodzera kuti ndinge ndiri mumwe wekutanga kuenda kunobayiwa. Asi pandakaenda kekutanga ndingati masvondo matatu adarika kwakanga kusina vanhu kuWilkins Hospital. Pandakasvika paWilkins Hospital, hazvina kutombonditorera nguva yakareba kuti vatore matsamba enhoroondo yangu uye nekuti ndibayiwe jekiseni iroro reCOVID-19. Asi tichitarisa zvandaona nhasi, apo ndanga ndadzokera kuti ndinobayiwa jekiseni rangu rechipiri reCOVID-19. Ndasvika ndingati vanhu vanga vari masvesve, vanhu vanga vakawanda zvikuru. Panze pese peWilkins Hospital panga pakazara dzimotokari. Kupinda mukati mitsara yacho yanga yakareba.
Halo Varusike? Halo Varusike, muri kutinzwa? I think we are having connection problems there with Mr. Rusike. I see. Let's hope I will connect with him back. Maf.
Ntunga ndofunga network yavo inogona kunge yadona asi masaisai musi wechishanu kudai anombotinetsei, asi zvinofadza kuti tiri kunzwa kuti pavasvika ivo kuWilkins Hospital nhasi kwavanga vari kunotora nhomba yavo yechipiri vasvikowana vanhu vakaita masvosve kuwanda vachida kutorwawo kutora nhomba iyoyi. Saka tatida kuti kana vachinge vazodzoka tigonzwa kuti semaonero avo ivo chii chavanofunga kuti chasanduka munguva inoyi chazoita kuti vanhu vakawanda vawanikwe ivo vachida kutora nhomba iyoyi. So Ntunga, interesting there where we heard from Mr. Rusike saying that when he went to Wilkins Hospital today there were a lot of people, but when he went for his first jab, you know, he could count, you know, the number of people that had actually come to have their COVID-19 vaccination. So we'll hear from him when we get him up again on what he thinks is the major driving force now of people actually coming out and taking this vaccine, because we saw this week, we saw the president, Emmerson Mnangagwa, taking the vaccine in Victoria Falls, including Amai Opa Muchimburi, Kashiri. Also, we saw opposition leaders like Linda Matsarira of LEAD and also Mr. Maduku also taking his own jab of the COVID-19 vaccine. So it will be interesting when he does come for him to tell us what exactly he thinks has made people actually come out in droves, is what he was telling us, Ntunga.
Asi vasati vadzoka Varusike ndichaita mutauriri wavo nekuti vanga vataura havo nechirungu hanzi. Pane zvikonzero zvakawanda, asi vanofungidzira kuti sezvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakabura pachena vachibayiwa nhomba iyi nemusi wechitatu kuVictoria Falls uko, saka hanzi izvozvo vanofungidzira kuti zvakabatsirawo pakukurudzira vanhu kuti vanobayiwa. And hanzi kana tichitarisa kuti kwane more than a month pane vanhu vakatanga kubayiwa, vana chiwenga nevamwe. Asi hapana vati vaita adverse effects kana kuti kurwara from kubayiwa uku. Saka hanzi izvozvo zviri kubatsirawo kupa vanhu chivindi kuti vawanikwe vachida kubayiwa nhomba iyi.
Aiwa, mashoko akanaka chaizvo, nekuti tinoona kuti ndakataurawo zvakare naamai Tendai Westerhof, avo vanorarama nedenda rechirwere cheHIV, vachitaurawo ivo kuti vakabayiwa nhomba iyoyi, vachitokurudzawo vamwe vari kurarama nechirwere ichi kuti ngavasatye kuenda kunobayiwa nhomba iyi. Vanga vari kutotaura ivo kuti vari kutonzwa kunge vagwinya kupfuura zvavange vakaita vasati vabayiwa nhomba iyoyi. Saka zvakanaka kuti tinzwe kune vakawanda vari kutaurawo kuti vakabayiwa nhomba iyi. Takataura zvakare nevatori venhau vakawanda iro vhiki rinorapfuura, vachitaurawo kuti navo vakaenda kunobayiwa nhomba iyi, uyezve kuti pari zvino vari kuona kunge havasati vaona zvakaipa zviri kuitika mushure mekunge vabayiwa nhomba iyoyi, Ntunga.
Yebo Mavhu, kunjalo havasanda sixhuma singumsakazo weStudio 7 njalo sikuhlelo lwe-Live Talk. Namhlanje sixoxa ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye COVID-19 na kanye labantu abaqhubeka behlaselwa yilomkhuhlane. Sibona eZimbabwe so far sokuhlatshwe abantu esingathi bangu 54,892 as of izolo. Abahlatshwe izolo kuphela bangu 505,488. Bengabahlatshwa ijekiseni yakuqala esingathi first dose. Kwazothi abahlatshwe ijekiseni yesibili second dose izolo babeyi 1,606. Sithole ecingweni lapha silo councillor Sinikiwe Mutanda ongu chairperson we committee yebona ngezempilakahle kobulawayo. Councillor Mutanda, siyakwamukela kuhlelo. Hayi, siyabonga ucingo lwenu besoluhlupha lapha bese bezama ukulifonela, kodwa hayi, siyabonga ukuthi selitholile. Siyabona bayahlatshwa abantu kulezi insuku kwezinye indawo ikakhulu eHarare. Sixoxa lo babu iTyrusiki lapho uthi hayi uhlatshwe ijekiseni yakhe yesibili, idosi yesibili namhla eWilkins. Hayi, bekugcwele abantu mpela compared to 3 weeks ago ehlatshwa. Kwabulawayo khona ngapho, ungathi luhamba njani lolu hlelo?
Ngiyabonga. Hayi, engingakutsho ukuthi hayi, uhlelo lokuhlatshwa liyaqhubeka futhi liqhubekela phambili. Ubo internal siyangikhona hayi ayisiyo ejabulisa kangaka. Abantu kabala intshukuntshu yokuthi bayehlaba, isizathu lami engingasazi ukuthi kodwa njengobana ebesethilo lasesikhuluma sike sakhuluma phambilini nakobulawayo abantu sebehlaba i-second dose, okungangokuthi ama-frontline workers asehlabile, lokhu ebesaqhubeka besahlaba besiya phambili.
Even after ukuhlatshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesithathu, alikaboni amanani ekhula abantu abahlatshwayo ngelanga?
Hayi, inumber sibili njengobana ngithilo, hayi ayikhuphuki kangako. You cannot even compare it to the sekuqalisene kokuhlaba. Ingani iphansi nje izingalangikhona hayi kalithabisi kangako, okungangokuthi kusadingwa indlela ezingaeze ukuthi abantu bakhuthazwe kumbe bakhulunyiswane nabo ukuthi inamba ingaqhubekela phambili nabo abantu behambe besiyahlaba. Izingalangikhona hayi alintshintshanga sibili even andubana umongameli welizwe ahlatshwe leli jekiseni.
Ngosuku kobulawayo lingathi kuhlatshwa abantu abangaki?
Ya, kobulawayo ngingathi ubulawayo jikelele ayinamba kayishuli nje 500.
Hayi, qhubeka kubambe kanjalo councillor. Mav, tina councillor Sinikiwe Mutanda bekubulawayo banoita chairperson we health committee amenone muvunzwere kwabari.
Ehe, ningada kuziva kuti kwakamira sei ikoko kubulawayo mushure mekunge mutungamiri wenyika vawanikwa vachibayiwawo nhomba iyoyi yecovid-19. Vari kuona zvakamira sei vachienzanisa nezvanga zviri kuitika kumashure.
Nerurimi rwechishona councillor, councillor hanzi zvakamira sei ikoko kubulawayo especially after kubayiwa kwemutungamiri wenyika vamunangako?
Zvandingataura ndezvekutoti manumbers evanhu varikubaya injection iroriri recovid manumbers achona haasi kufadza hawo. Tanga tichifungidzira kutoti sezve president wenyika vabaya maybe manumbers achona angatsikirei zvishomashoma, but tiri kuona kutoti hai manumbers achona haasati anyanyofadza compared to kubayiwa kwekutanga. Vanhu vakango vakasimukira pamusoro, but this time around hai manumbers achona haasi kunyanyo kunyanya ufadzwa zvati sura zvivi kutoti chiri kukodzera kuti manumbers achona asakwira chi and tichishuvira kuva kutoti sezveyo president vachobayiwa maybe vanhu vachakwanisa kuti naivo vasimuke futi vaende kobayiwa handiti vabayiwa nechitatu saka nhasi iri Friday kudai maybe tichitarisira kuna namonday manumbers anogona kuchinja munomo Bulawayo.
Mm-hmm. Aiwa, tinotenda councillor. Please do stay on the line. Mav, meno noda kuunza varusike.
Ehe, danda kuunza mufunguwe wandati ivo sema onero avo. Tishenda mberi, vanu wana uwandu wevanu uchi wezira here. Mshumbe ya kada ise Harare. Mshune mekunge eva mnanga guava waniko wachibaiwa. Uye shishaka kosha sei kutiva tunga mili. Anyanya vedzinzvimbo dzakasiyana siyana vawanikwe vachibayiwa nhumba iyoyi vanhu vachiona.
Tinotenda zvikuru. Pane zvinhu zvinofanirwa kuitwa maringe nekupa vanhu dzidziso kana tichida kuti uwandu hwevanhu hunge huchiwedzera sezvo muchiziva kuti senyika kuti tisvitse yavanoti herd immunity tinofanira kunge tichibaya vanhu vanosvika 10 million. Saka vanhu 10 million havasi vanhu vekutamba navo, vanhu vakawanda zvikuru. Tikasagadzirisa nyaya yedzidziso iyo iri kukonzera kuti paite yatinoti vaccine hesitance, dambudziko rinogona kusanyatsopera. Handizivi kuti zvataona nhasi kuWilkins zvicharamba zvakadaro here kana kuti vanhu vacharamba vachiwedzera here vanouya, hazvizivikanwi. Asi chimwe chinhu chinokwanisa kutibetsera ivo vakuru vangadai vari vakuru vemakereke vangadai vari vakuru vematunhu kana chirongwa ichi chakuenda kumamisha vanhu vakaita semadzimambo madzishe masabhuku totarisazve ivo mapoliticians naiko kucivil society vakuru vemacivil society organizations naivo vemayouth organizations kana vevanhu vano vakaremara vanhu vese ivavo vakakwanisa kutungamira utungamiri hwacho huchikwanisa kukurukura nevanhu vavo vavanosenza navo zvinogona kubetsera kuti uwandu hwevanhu hurambe huchiwanda nekuda kwekuti vanhu vane tsika yekuteerera zvinenge zvataurwa nevakuru vavo tikatarisa vekumachechi zvinenge zvataurwa nemukuru wechechi kazhinji zhinji munoona vanhu ndozvavanotevedzera zvimwezvo zvinenge zvataurwa nevatungamiri vezvematongerwo enyika zvinenge zvataurwa nemadzimambo madzishe kumaruwa saka vanhu ivavo toda kuti vaite atinoti machampions kana kuti maambassadors ndivo vanhu vanokwanisa kubatsira zvikuru kuita kuti uwandu hwevanhu hurambe huchiwanda vanoramba vachizvipira kuuya kuzobayiwa nhomba iyi sezvo muchiziva kuti urongwa huripo munhu anotouya nekuda kwake munhu anotouya nekutozvipira kwake hakuna munhu ari kumanikidzwa saka kuti munhu azvipire ndokunge audzwa kuti zvakamunakirei kuti abayiwe zvakakosherei kuti anga achibayiwa nhomba iyoyi yeCOVID-19.
Inhasi taona we saw President Mnangagwa meeting with church leaders at the State House vachitenda Mwari nekunaya kwemvura negohu uyezve vachitenda Mwari pakuti hongo pane vanhu vakashaya neCOVID-19 asi vari kungotendawo kuti it could have been worse. Muri kuzvionawo sei zvivarusiki?
Zvinenge zvakanaka nekuda kwokuti Mwari ndiye musiki wevanhu vese uye Mwari ndiye anokwanisa kutungamirira mabasa neurongwa hungadai huri hwegoho rakanaka ratinaro gore rino hungadai huri urongwa ihwohwu hwedenda reCOVID-19 asi zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti urongwa hwakadai husangoperera muHarare chete nekuda kwekuti Zimbabwe haisi Harare haisiriyo Zimbabwe tinenge tichitarisira kuti urongwa hwakadai dai huchiendeswawo kuvanhu malaunch akadai achinoitirwawo zvekare kuvanhu kusteta usi apu kunoneta kushika kuri vanhu vazhinji asi toziva kuti vanhu vazhinji vari kumarokesheni vanhu vazhinji vari kumaruwa vanhu vazhinji vari mumamining communities saka dai tichiita kuti paitwe inonzi decentralization yekuti urongwa hwakadai dai huchitsakurwawo zvekare hwoenda kumaruwa hwoenda kumarokesheni hwoenda kumasettlement areas hwoenda kumapurazi hwoendawo zvekare nekumaruwa kuitira kuti zvisangoperera muHarare chete bhoza hatizivi kuti vacho vawana mukana wokusangana napurezidendi vachazodzika here kuenda kune vanhu vachinosangana nevanhu vachinokurukura nevanhu zvavanga vachikurukura nhasi napurezidendi asi urongwa hunenge hwakanaka techitarisira kuti ngauchitsakurwa uchiendawo kune vanhu kune veruzhinji
Limzwile lapho ubaba uRusike ekhuluma ngokuhlangana kukamongameli Mnangagwa laba masonto achiyeneyo namuhla kungaba ngamakristu bebehlangene amakristu ama-muslims labanye abachiyeneyo bebonga uNkulunkulu ngezulu kanye lo daba lokuthi yebo uhlaselile umkhuhlane we-COVID-19 bafa abantu kodwa bathi hhayi lanxa kunjalo sibonga uNkulunkulu ngoba it could have been worse ngakubhubhe abantu abaningi ukwedlula asebebhubhile bona baba yi-1518 so far ngokunjalo ubaba uRusike uthi hayi nga inhlelo ezinjalo kazipheleli eHarare kuphela ngazi yahamba bayahamba lazo emakhaya lapho kulozulu khona ngabayahamba lazo emalokitshini lapho okulomphakathi njalo mafa
ehe Ntunga tonight da kuvunza ndechekuti sekutora kwaita varusike kuti zvanga zvakanaka kuti zvirongwa zvakadai zviwanikwe zvichiitwawo kune dzimwe nzvimbo dziri kusiri kuHarare badzi asi zvandanga ndakatarisira ndaitarisira kuti maybe ipapa panga paine urongwa hwetaona nhomba dziya dzichibayiwawo kune avo vanga vari kuda pachiitiko chakadai kuitira kuti ivo sevanhu vanotungamira makereke nezvimwe zvakadaro zvavanotaura vazhinji vanozvitambira hamene kuti varisike vangaonawo sei nyaya iyoyo
kuti tichaona ivo vatungamiri vemakereke akasiyana siyana vawana mukana wokusangana napurezidendi vachipiwawo zvekare mukana wekuti vabayiwe nhomba iyi pajekerere vanhu vese vachiona vatevedzeri vavo vemakereke avo vachiona nokuti zvinopaka kusimbaradza kune avo vanotevera masangano avo vakaona vakuru vavo vemakereke ivo vachibayiwa tinoziva kuti kunotorire vamwe vakuru vemakereke vari kutaura kuti nhomba haina kudaka and so forth izvozvo ndozvimwe zviri kukodzera kuti paite dambudziko revanhu vashoma vanouya vachibayiwa saka vakuru vemakereke kuti mashoko avo ave neudzamu mashoko avo ange achizonyatsotambirwa nevanhu vavanotungamira nemasangano avanotungamira zvinenge zvakakosha kana kuti zvanga zvakakosha kuti nhasi dai vanga vawaniswawo mukana wekuti vabayiwe in public vanhu vese vachiona kuti kana vakuru vedu vechechi ngave vechipostori honai mukuru wedu abayiwa munoziva nemawandiro akaita mapostori vese vavo vakatevedzera mukuru vavo vachibayiwa zvinoreva kuti nenhamba yedu inenge ichikurawo zvekare vange vari mamoziremu vakaona vakuru vavo vechimoziremu vachibayiwawo pachena zvinoita kuti vavanotungamira vavanoteera ivavo vavewo nechivimbiso chekuti nhomba iyi yakanaka nhomba iyi haina njodzi zvinowedzerawo nhamba yevanhu vanobayiwa asi zvekuti vazonobayiwa muchivande vanhu tisingaone zvinonetsa kuti vazoenda pamberi pevanhu vachikurudzira vanhu kuti vabayiwe takaona vamwe vakuru vekuRoma takaona vachibayiwa vakaendawo nemasista ekuRoma akabayiwawo zvekare izvozvo zvinopa kuti vatevedzeri vekereke yechiRoma vanobva vaona kuti kana vatungamiri vetu vachibayiwa saka zvinoreva kuti nesuwo tinokwanisawo kubayiwa nhomba iyoyo
this issue of vaccine hesitancy by people who simply say they don't trust the scientists, they don't trust these vaccines. What would you say to those people?
I think if you look at the vaccine hesitance that we have been seeing from the beginning, from the health workers, and also from the general public, I think it's more or less like xenophobic. Xenophobic in the sense that the general public in Zimbabwe have got a lot of mistrust on Chinese products, on Chinese goods. So it's not that Zimbabweans don't like to get vaccinated. We are all aware that all of us, when we were young, we got vaccinated. And our children today are still being vaccinated against the six killer diseases. And it shows that Zimbabweans are not like against being vaccinated. But the issue is centered around the Sinopharm vaccine, especially given the process of how it was procured. And I think Zimbabwe, they put a lot of questions. Why did the government of Zimbabwe decided to procure the Sinopharm vaccine? What are the advantages of this vaccine when there are other vaccines? And some even with just one dose, and some with even a higher, you know, efficacy. So I think the government should have, you know, updated, you know, the general public in terms of the advantages of this Sinopharm vaccine and the benefits of this Sinopharm vaccine. So the issue, I think, that is centered around the vaccine hesitance, it is all to do with the information gap.
Mr. Rusige, ndimbokubata imromo mchana. Just 1 second, I've ambushed somebody here, Angliston, Mr. Angliston Spanda, ndimfundisi. Mfundisi, ngiyakwamukela kuhlelo ngontungameli Nkomo e-Studio 7. Ibe ngizama ukuthumela umbiko lapha ifoni yakho ibingangeni. Unjani?
Ngiyaphila, ngisendleleni khonapha ngasemgwaqweni, ngakhada, futhi gaga.
Ah, okay. Mfundisi, besifuna ukubuza lapha ukuthi njengoba selihlatshwa lana abafundisi, kuyini elikubonayo, liyaphakamela phezulu yini?
Into sebesalindele ukuthi uhlelo lu-roll out. Mina njengami ngiyakhuthaza ukuthi abantu kabahlatshwe. Nami ngilindele nje ukuthi nxa kufikela mithuba ngihambe ngiyehlatshwa. Ukwenzela ukuthi senqabele ukuthi kumemetheka kobhubhane i-COVID-19. Kuyinto enhle ukuthi abantu bonke sizithole ukuthi senqabele ngamunye ngamunye, ukuze sivimbe kungaqhubekeli phambili.
Abazalwane bathini, bazimisele labo ukuyahlatshwa yini nxa likhulumisana la?
Abazimisele, abanye abazimiselanga ngendaba okunohlupho khona ku-information. Ekuthi ezombiko lapha ezisuka zifike ebantwini, ezinye zakhona ziyabe zingamanga, ezigcwele ku-social media, abanye besithi omunye uhlatshiwe wafa, abantu bebesa lokwesaba. Engicabanga ukuthi uhulumende kumele ukuthi aqiniswe khonapho, acasisele abantu ukuze abantu bazwisise. Bese kufika kwesibili, ngicabanga ukuthi uhulumende ngabe uyasebenza lathi abamabandla labantu bama-community development, ama-community organizations, ukwenzela ukuthi sifundise abantu into eyiyo. Njengomkhankaso esawenzayo, sisilwa ne-HIV and AIDS. Wonke umuntu kwaba ne-National AIDS Council, wasetshenzwa ndawonye kuxhaswa ukuthi abantu bathole umbiko oliqiniso ngendaba ze-AIDS. Singasebenzisa nene maqhinga njalo, singanelisa ukunqoba i-COVID-19.
Ngamanye amazwi mfundisi, uthi imfundiso yiyo esilelayo ebantwini.
Imfundiso eqondileyo yiyo esilelayo ebantwini. Bese kusithi kubekho ezigangi ezinye ezingazwisisiyo, abanye abathanda ipolitiki, babesebethe bethumela i-information engayisiyo ebantwini. Abantu bathole sebelokwesaba, abanye bathole bengasafuni ukuthi bahambe. Into engahambi ekuhlatshweni ukuthi bale mibiko engayisiyo abayibona ku-social media. Kanti uhulumende kumele ukuthi ngabe uyangezelela kube nomkhankaso ofundisa abantu iqiniso ngokuhlatshwa khona lokhu, abantu bazazukuba bayehlatshwa. Bese kusala laba abavele bangamagola njabe saba inarithe Jackson.
Aha, hayi siyabonga mfundisi njalo sengathi ungahamba kudle lapho oyakhona.
Ngiyabonga kakhulu lami. Siyabonga kubalaleli.
Siyabonga. Angliston Spanda, sorry baro sikenda kubatai muromo nekuti mangabe sitaura nezve vemachechi kuti vanofandwa ku ramba vachikurudzira vanhu saka ndatirega ndiitsvage vaAngliston Swanda ndi mufundisi saka enderera henyu mberi manga muchitaura.
Yes, ndakachitaura nhau yeChinese vaccine yeSinopharm ndichiti dambudziko riripo ratiri kuona handi dambudziko rekuti vanhu vemuZimbabwe havadi kubayiwa nhomba, kwete. Chese tinozviziva kuti vazhinji vedu tiri vadiki takabayiwa nhomba yekudzivirira porio, nhomba yekudzivirira TB nedzimwe nhomba dzinobayiwa vana vadiki vane makore ari pasi pe5 years. Nhasi uno tinoona vana mai vachiri kuenda kumakiriniki kunobayisa vana vavo nhomba dzekudzivirira zvirwere atinoti ma6 killer diseases. Asi dambudziko semaonero atiri kuita paground nderekuti vanhu havanyatsovimbisika kana kugutsikana nezvinhu zvinobva kuChina. Saka dambudziko rakanyanyonangana nenhau yeSinopharm vaccine nekuda kwekuti hapana kunge pakanyatsopiwa dzidziso yakakwana kubva hurumende yaisa hurongwa hwekuti ndiro vaccine ratinoda muno munyika yeZimbabwe. Dai vanhu vakanga vanyatsopihwa dzidziso yakakwana nhomba iyi isati yatombouya muno munyika, inodarira kuti dambudziko raiita shoma. Asi nokuda kwekushayikwa kwedzidziso vanhu vanozowana dzidziso kubva kumasawira avo, vanhu vanozowana dzidziso kubva kumaWhatsApp, kubva kumasocial media platforms. Uko kune dambudziko rekuti dzimwe nguva vanopedzisira vakuwana dzidziso isiriyo, dzidziso inenge ine manyepo mukati. Saka ndo pane dambudziko ipapo pakuti vaccine riri kumbobva kupi. Asi dai hurumende yakanga yagara yajekesera vanhu, yadzidzisa vanhu kuti iro vaccine irori riri reSinopharm riri kubva kuChina rakambonakirei, uye sei hurumende yeZimbabwe yakapa chisungo chekutenga iri vaccine kana kutambira chipo chemavaccine ari kubva kuChina iwawa. Dzidziso iyoyo haina kunyatsopihwa yakakwana. Saka ndoo pane hondo yese ipapo pekuti vanhu vagara havagutsikane nezvinhu zvinobva kuChina. Saka zvaane kaelementi kezenophobia sekuona kwandiri kuita, kekuti hazvisi zvekudzi vanhu havadi vaccine kwete, asi kuti vanhu vanenge vari kungovenga iro vaccine riri kubva kuChina nekuti havana dzidziso yakakwana yekuti rakambonakirei uye rakatikosherei vaccine iroro.
Aha, thank you there, Mr. Rusike, and please do stay with us. Uyakhuluma lapho ubaba Rusike uthi inkinga enkulu ngabantu abangafuna ukuhlatshwa lijekiseni kukhanya kuyikukhethana ngemibala esingathi yi-xenophobia esitshona sisetesa abantu bakwele South Africa. Icala lokuthi bazonda abantu bokuza, bazonda eminye imihlobo. Uyatsho baburusike uthi okwenzakalayo ngokubona kwakhe ngamajekiseni la aweChina ungani kule xenophobia phakathi lanxa kungela violence, kungela dlakela. Ngoba abantu beZimbabwe izinto zakwele China vele kabazithembi zona. So kungelani lokuthi amajekiseni asafe kumbe kakho safe, ubona bakudinga okunengi. Abakukhangelayo yikuthi vele into zeChina kabazithandi. Mafi.
Aiwa, mashoko makukutu. Ndandikuda kuziva kuti mufundisi vati chii pane zvaanga uri kuvabvunza.
vaswa danzi tseve makereke tino chigamuchira zvikuru chirongwa ichi uyezve hanzi izvizvi sevatungamiri tichawanikwa tichibayiwa vamwe vatobayiwa asi vaswa ndapachavo hanzi aiwa inini handisati ndabayiwa asi ndichabayiwa uyezve hanzi kana tichikurukura nevamwe vedu kumachechi acho hanzi aiwa vari kuvimbisa kuti vachange vachibayiwawo nhomba asi sekutaura kwavarusike hanzi namufundisi Spanda dzidziso ndiyo ishoma saka vanhu vachiwanikwa vamwe vachiita havadi kubayiwa
Ndodzokera zvakare kuna varusike kuti tinoona kuti imi munoshanda munharaunda dzakasiyana siyana zvii zvamungati hurumende ingadzidza kubva kune matauriro amunoita nevamwe pane zvimwewo zvirongwa mukuedza kudzidzisa vanhu pamusoro penhomba iyoyi yecovid-19
chekutanga ndinoti dai hurumende yadzidza pamabasa atakaita senyika pakauya chirwere cheHIV and AIDS. Tese tinozviziva kuti makore ekutanga pakauya chirwere cheHIV and AIDS wainzwa mashoko edzidziso pamaredhiyo maringe nechirwere cheHIV AIDS. Wainzwa mashoko edzidziso pamaterevhizheni waiona mabillboards uchifamba mumigwagwa akanga akanyorwa nemitauro yese muno muZimbabwe chingave chishona chindevere nemamwe maminority languages waiona mapamphlets maposters dzidziso yakanyatsotekeshera ikapinda muvanhu hongu vanhu dzimunguva vaizotedza havo kutevedzera zvaitaurwa mudzidziso asi tikatarisa chirwere checovid-19 inini svondo rapera chairo ndakaita musangano nanambuya hutano avo vakatotikoka vakati imbouyai mumbotidzidzisawo nekuda kwekuti isu vanambuya hutano hatitombori nedzidziso hatitombori nezivo maringe nechirwere ichi checovid-19 maringe nevhaksini iri kuuya iyi saka vanhu vakazotibvunza munharaunda mucommunity hatitomboziva kuti tinotangira papi saka dzidziso huru kuhurumende ndeyekuti vanhu ngavapiwe dzidziso mashoko ngaatekeshere pese pese kubva muzvikoro mumakereke mumacommunities vanhu ngavapiwe dzidziso vanhu vapiwa dzidziso munhu wozoita hake sarudzo yake kuti ndoenda here kunobayiwa kana kuti ndisabayiwe asi anezenge achipa sarudzo yake nekuda kweruzivo rwaanenge anarwo asi pari zvino izvi tiri kuona kuti pane dambudziko guru renyaya iyoyo yedzidziso dzidziso iyi tinge tichikurudzirawo zvekare kuti kana takanangana nevanhu vekubhinga ngaivewo dzidziso iri muchitauro chavo chechitonga kana vari vanhu vekuhwange ngaive dzidziso iri Nambia kana vari vanhu vekuplumtree Kalanga kana vari vanhu vekuchipinge Chindau zvichidaro kuitira kuti tisaite dzidziso inongoitwa muchirungu chishona nendevere chete kwete vanhu ngavapiwe dzidziso inoenderana nemararamiro avo nemagariro avo nemitauro yavo yenzvimbo yavanobva pasina dzidziso ndiri kuona achave mangange kusvika vanhu 10 million vanhu 10 million havasiri kutamba navo vanhu vakawanda zvikuru ngatidzidzeiwo kubva kune dzimwe nyikawo dziri muno muafrica tiri kuona nyika dzakaita sana Ghana iye zvino izvi vatodarika 500,000 tiri kuona nyika dzakaita sana Rwanda vanotori nemafigures ari pamberi kutidarika nekuda kwekuti vakapa vanhu dzidziso uye community participation yakakosha hurumende ngairege kufungidzira kuti chirwere chakaita secovid-19 ndechevashandi vezveutano chete kwete macommunities anotoda kuiswawo pamberi macommunities anoda kupihwawo chinzvimbo chavo macommunities vanofanirwa kuita ownership asi kuti vaite ownership
ndonge vari informed ndonge vapirwa dzidziso saka zvakakosha zvikuru kuti hurumende ngaikoshese vanhu nekuvaisawo pamberi nekuvapa dzidziso inozoita kuti vakwanise kupawo dzidziso kune vamwe vavanogara navo kumatunhu nekumaruwa kwavanobva ikoko.
Sibuyele kucouncilor Sinikiwe Mutanda, uchairperson wogatsha lwezempilakahle kucouncil yakoBulawayo. Councillor Mutanda, siyamuzwa lapho ubaba uRusike ukhuluma amazwi ake akhulunywa ngumfundisi Angliston Spanda ukuthi uhlelo lolu ukuze luphumelele ngoba njengokutsho kukahulumende ithagethi yakhe ngeyokuthi kuhlatshwe abantu abangu-10 million ngakho bayatsho ababili labo ukuthi ukuze kufikwe kulelo zinga uhulumende kumele enyuse impiko yakhe esingathi i-campaign i-publicity njengalokho okwakusenzakala ngesikhathi somkhuhlane we-AIDS legciwane le-HIV injalo ezabelweni ezithiyeneyo ePlumtree kukhulunywe ngolimi lwesikhalanga ewange Nambia kubo Gwanda abesuthu kubo Beitbridge amaVenda indawo ngendawo kube lohlelo loku khankasa namajekiseni la kusetshenziswa indimiza kulezo ndawo kuqakatheke kanganani lokhu ngokubona kwenu.
Ngingakutsho ukuthi ukuthi sisebenzise indimi ezingesigaba ezisetshenziswa esigabeni kuqakathekile ngoba mangingasuka lapha obulawayo ngisiyakhuluma ngesindebele phosele kuwomountauren kube ngaphi ngaphi abantu babe bengazususisi. So kuqakathekile sibili ukuthi sisebenzise indimi lapho kuhlala khona abantu sisebenzisa indimi zakhona lapho abantu abazisebenzisayo ukwenzela ukuthi abantu bazwisisise and abantu bakwamukele ngoba ungananzelela kusuka kube sokusuka le ndaba ye-tribalism eyabe isikhona. So nxa sokubuya futhi omunye umhlobo from kwezinye indawo kusuka abantu bese bekuthatha ngolunye uhlobo bekufake maybe kube kungathi sokuyikudelela lowo mhlobo yakukhona kusona leso sigaba. So ngingathi nje kuqakathekile ukuthi sisebenzise ulimi olusetshenziswa khona lapho esigabeni and also kuqakathekile lokuthi kusetshenziswe ubukhokheli phose ngathi the area MPs, the area councillors ababalisa iy'nduna zakhona lapho ngoba bona babe bekwazi ukuthi esigabeni sona leso abantu bazwisisa njani bazwisisa balendlela bona abakhulumisana ngayo unlike ukuthatha le like maybe umuntu kumbe ngokhansila walapha kobulawayo umthole sese-adresa abantu betsholotsho ngale akakwazi ukuthi vele khona etsholotsho kuqoqodwa kuthweni etsholotsho kulungiswa njani izinto zabo. So kasikhanyele nini ulimi siphinde sikhanyele nini le approach esiyisebenzisayo masi siya ebantwini abakusona leso sigaba. Maybe ngibe sengiphinda futhi ngibe sengikhuluma le ndaba yona le yama-awareness ukuthi abantu begqugquzelwe indaba yama-flyers abanye kabanelisi ukubala ngoba kabesibo bonke ababalayo and even i-news ayisibo bonke abalamabonakude ama-televisions nabalama-radio. So kudingakala ukuthi kube sibili lokufundisa phose okuhamba kabanzi kusiyafika ekugcineni lapho kumele kufikelele khona ukuze yona leyi 10 million ekhulunywa nguhulumende ifinyelelwe and also sikwenze sithandana la ngokuhloniphana ngesigaba ngesigaba.
Mava menone muvunzo kuna councillor as we wrap up.
Ndingangoti hangu ivose maonero avo zvii zvimwewo zvingaitwe kuti chirongwa ichi chekubaya vanhu nhomba chinyatsopfumbira munyika uyezve kuti vanhu vave nevimbo nacho.
Zvandingataura ndezvokuti chekutanga vatungamiri zvandingataura kana nichireva vatungamiri ndokutaura maybe the leaders of the community, the leaders of maybe the society ene munhu anonzi mutungamiri naiye owanikwa achipatseka muti program iyoyi yokubayiwa because hazvingaiti kuti isusu ezi vatungamiri toramba tichingoti vanhu ngavaende kobayiwa but isusu tisingabayi the councillors the MP the community workers ivo vava vanhu ngavawaneke navo vachitaurirana nevanhu vavo kutoti ngavazvigadzirire kana chirongo chakusvika kwavari vaende kobayiwa and this time around sezvo mafrontline workers ari mashoma kwavhurirwa munhu anokwanisa kuti anobaya anogona kuinda kuany clinic iri padhuze inokwanisa kubatsira aenda anowana ruzivo kana kuti kana uchiwana ruzivo wozvigadzirira nemhuri yako kutoti kana chirongwa ichi chakusvika vanhu vaindewobaya nekunouwandu hwavo
mm-hmm. Hayi siyabonga councillor vekukuhle ukuba lawe kuhlelo
Siyabonga
Councillor Sinikiwe Mutanda owakobulawayo ungu-chairperson wekomiti yezempilakahle i-health committee kobulawayo khonale uthi hayi inkokheli kaziphakame zihlatshwe zona kuqala ukuze abantu labo balandele mafu
ndinoshuvira handizoti varisike vachiripo here kuti vatipavo mazwi avo ekupedzisira pamusoro pechirongwa chekubayiwa ichi checovid-19 vaccination
ndinoda hamu kukurudzira vanhu vezimbabwe kuti kana wakasununguka zvinenge zvakakoshera mhuri yako zvakakoshera community yaunogara nayo uye zvakakoshera nyika kuti tiende tinobayiwa nhomba iyi nhomba iyi iri safe nhomba iyi inokwanisa kutibatsira kudzivirira chirwere checovid-19 hurumende ngaigadzirisewo zvekare nhau yekushomeka kwana mukoti vari kubaya nhomba idzi tiri kuona kuti iye zvino izvi nekuda kwekuti uwandu hwevanhu hwaakuwedzera basa racho raakuvakurirawo zvekare dai hurumende yawedzera nhamba yevanhu vana mukoti vari kubaya uye vana mukoti vava dai vachicherechedzwawo vachipihwawo maincentives ekuitira kuti vasasvike pakuzoneta nekuti tinotya kuti makiwa aya akazoramba achirebesa vamwe vanhu vanogona kubayiwa nhomba yake yekutanga paanozoya kuzobayiwa nhomba yechipiri akaona mitsara iyi yakarebesa anokwanisa kudzokera kumba izvo zvinogona kuzoita dambudziko rekuti vamwe vanhu vanokwanisa kuzopedzisira vakungobayiwa nhomba imwe chete chete vachitadza kuzodzoka kubayiwa yepiri asi urongwa uyu hwekubaya vanhu ngarege kuramba uri mumadhorobha chete ngauendewo kumamisha ngauendewo kumaresettlement area ngauendewo kumapras ngauendewo kumaplantations kumamining communities kuitira kuti tigadzirise nhau yeequity tisangoita kunge dambudziko recovid-19 rinongori mumadhorobha chete kwete
What's your last word to the leaders that you are talking about because last time we had an MP on this program who are saying that he is not going to encourage people in his constituency to take the vaccine because he simply doesn't know if this is safe and he doesn't trust it. What's your message to such leaders?
Politicians should take a back seat and allow the health professionals to communicate issues to do with the COVID-19. Politicians are not health experts. And what we need as a country is to base on science, to base on evidence. It would be a tragedy if politicians think that by virtue of them being politicians, they know it all.
Thank you there, Mr. Rusige. Thanks also to Councillor Sinikiwe Mutanda. As well as Umfundisi Angliston Spanda. Kwanele Zimbabwe Omuhle. Good night. I am Tungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good weekend.